Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri muswe chishanu chikunguru 30 2024 makateerera ku Studio 7 nevenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri weGlenview North mudare reparamende vaHappymore Chidziva vebato reCCC rinotungamirirwa navasengezo chabangu vavhurirwa docket kuHarare Central vachinzi vakabata mwana ane makore 16 chibharo. Governor weReserve Bank of Zimbabwe vaparura nasi urongwa wekushanda kwemari kana kuti monetary policy. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekupambwa nekutsakatiswa kwevanhu. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weGlenview North mudare reparamende vaHappymore Chidziva vebato reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navasengeso chabangu vaWashman Ncube nevamwe vavhurirwa docket kuHarare Central vachipomerwa mhosva yekuti vakabata mwana ane makore 16 chibharo. Taedza kubata vachidziva kuti tinzwe divi ravo asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasiri muofisi zuva rose nhasi. Asi takwanisa kubata gweta remwanasikana uyu vari mutauriri wemhuri vatakunda Jacob.
Mwanasikana ari kuti iye akambunikidzwa saka nekudaro isusu mutemo wedu unodzivirira mwana vari kwemakore 18 years kuti vange vachienvolva vari involved muzvinhu zvebonde nevanhu vakuru vanowana vachipfuura makore 18. So nekudaro tabataisa police report yedu kuHarare Central Police Station tikavhurisa docket yedu ipapo tikabatsirwa zvakafarira uye mukova involved yekumbunikidzwa kwekodhiridzi yemusakai anoti iye pakashanda chisimba naizvozvo raisingo ribonde njeta chimwe chisimba mukadzi saka pawanuka pachizovepurisira kuti inge iri chaji yerek kana kubata chibharo.
Saka mungaziva kuti vachidziva vasungwa here nemapurisa kana kuti nyaya ichiri kuferefetwa?
Mazivira ndingaita ndeyekuti patapedza kupa ripoti tafira maconduct details yedu ikoko chipi kana pangoitika any development ingada kuti tizivise vanotizivisa endi muchidimbo kana vachinge vawana vachidziva vanotizivisawo zvekare kuti vavawana vachidziva saka pari zvino handisati ndareceivha any call handisati ndareceivha any official communication inoratidza kuti vanga vabatwa kana kuti panga pane investigation yaitwa kusiya kuzotaurwa mukana chete.
Panga paine mashoko yekuti mwanasikana uyu anga asingazivikanwe kuti aripi mazokwanisa kumuwana here?
Mwanasikana takwanisa kumuwana mashoko iwayo ndingati haana kunge ari correct to some extent nekuti mwanasikana paanogara anopaziva kumapurisa pasabunito adresinoradza kuti anogarapo asi pane imwe nguva yatonashudakika nekuti aripi.
Gweta vatakunda Jacob vachitaura vari parunare muHarare.
America,
nasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekupambwa nekutsakatidzwa kwevanhu kana kuti International Day of Victims of Enforced Disappearances. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita Amnesty International, Zimbabwe Lawyers for Human Rights and a Crisis in Zimbabwe Coalition aburitsa mashoko kuvatori venhau achikurudzira hurumende kuti iferefete nyaya dzose dzevanhu vanenge vatsakatiswa nekupambwa. Zuva iri rinocherechedzwa musi wa 30 Nyamavhuvhu gore rega rega. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vachauswaramba gweta remwaka pambwa ndokutsakatika muna 2015 vaitaidza mara. Tatanga nekuvabvunza kuti mapurisa ari kuvaudza here kuti nyaya iri kufamba sei.
Hake, hapana, taningu watisuna chate tuanjo kwa andifunge kuti pane chiri kubuda ikoko ndosaka vakanyara.
Asi, dare ranga rati kudii pa nyaya yeku ferefeta kutsakatika kwa wakaita.
Mwuranga kuti panguva yazvakaitika takamhanya kumakare edzimhosva kutaiziva kuti ndomugariro wavo ndomitiro wavo makore ose. Taiziva kuti vanhu vanongoshayikwa muchirangana ana Justina, ana Dlamini, vana Fidelisi Ramba nevamwe vakawanda wanda. Saka pazvikangoitika takangoti ngoma ndiyo ndiyo. Saka takamhanya kudare tikanoti kukumbirawo kuti munhu uya state yemuunze pano kudare rimuone. Kana kuti kana ichiramba kuti haizivi imutsvage ndoine basa racho kana ndosaka ichinzi state basa rayo ndirekuchengetedza vanhu vagare munyika koti saka chiendai zvaipa order yekuti chiendai munoinvestigata munomutsvaga pese pamungamungomutsvaga munyika munovhura matombo munovhura mabhiriji munovhura zvimasango muchimutsvaga zvika mamuwana asi kamunenge muchidaro potai muchitaurirana ne hama neshamwari nemabveka ake munopota muchivabvita munora maripoti muchiunza kuna registrar high court kuti paonekwe kuti pane zviri kuitika. Saka izvi zvakamboitika mazuva ekutanga kuti taimboita setinopinungane chitaura chikurukura chionesana tingamuwana sei. Asi munoziva ukatuma munhu ari kufungidzirwa kuti aite basa munongoziva zvinoitika basa racho kuitika kwaro hakunyatsoitike zvakanaka.
Zvino kana zvamira zvakadaro pachine chimwe chingaitwa here nemi semagweta kana nemhuri?
Munongoziva kuti tarisiro inongoramba iripo hama neshamwari dzadzamara dzakaramba uye takaramba tichingotarisira pamwe rimwe zuva pangangoitika zvinowanikwa kana kuti anowanikwa ari mupenyu akavigwa samwe kana kuti pamwe anowanikwa waamutumbi. Saka takangoramba tichitarisira kuti tarisiro iya inenge yakupota yakazopota ichiguma inodawo kuti nguva yareba. Saka chimwe chinenge changosara ndechekuti tiende kudare kuti dare inongonodhikeya kuti aiwaka tofa munhu hapasina but munoziva kuti zvinonetsa kugamuchira kuti mugamuchire zvakadaro muende kunowana dhikeya resimu yakadaro ukoti ndosaka yakanonokwa pesa apa kuedza isada kurasa tariro.
Vachauswaramba igweta vanga vari parunare muHarare. Tabatawo mutauriri wemapurisa komishina Paul Nyati Avati vanga vasiri muhofisi. Asi gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakamboudza Studio 7 kuti hapana zvavati vawana nezvekutsakatika kwavadzamara. Pane vamwe vakatsakatika vakazembe vakatiwo vanoferefeta nyaya dzose dzinenge dzamhangarwa. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mushayavanu vaparura urongwa wekushanda kwemari kana kuti monetary policy vachiti mari yezig yatambirwa nevanhu zvakanaka uye nemfaro. Vatiwo vachatora mamwe matano ekuidzikamisa uye kuti ikwanise kutenderera zvakanaka muvanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya.
Takapanga kuunza mari yezigi yakanga ichingoshandiswa chete ne 20%. Zvikamu zvekushandisiwa kwezigi zvatokura kwetakaviri chaiko kusvika kuzvikamu makumi mana zvamuzana kuda kusvika pa40%. Saka zvinoreva kuti mareri ezigi yanga yachitambirika uye yanga yakatyama.
Pari kuitwa sei kugadzirisa nyaya yekuti vanhu vakwanise kuwana mari yechenji?
Nyaya yechenji yanga ichemwa nayo nevanhu. Tikaongorora tikaona kuti hadambudziko riripo mukuti panga padambuka pakati pebhengi, reserve bhengi nemabhengi. Nekuti reserve bhengi inenge ichipa mabhengi mari sipe vanhu, asi mabhengi aya kwaita dambudziko rekupa vanhu vogara vane mari dziya tisingazosvikisi vanhu. Saka panga guru rehurumende rakapindira rikatora basa iroro rikati pastechi nepamwe pese pakaungana vanhu vanenge vane makioski avo vachiita urongwa hunonzi swipe for cash. Hakuna munhu anofanira kuchema dambudziko remari remazidzi.
Ko vamwe ka vagwanyanya vari kuti bhanga riri kuti mari iri kushandiswa zvakanaka, yatambirwa zvakanaka, asi zvinhu zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari nemagwaro ekufambisa zvichiri kutengwa nemadhora ekuamerica nemimwe mitero
zvinofamba nehwaro hwazvo hazvigoni kuitwa nezuva rimwe chete. Idambudziko ratanga tinaro remakore akawandisa, hamugoni kutarisira kuti rinogona kurapwa nezuva rimwe chete. Aiwa, patatanga tatangirawo ipapo, asi vari kusvika pese, kusvika kumafuta edzimotokari, kunosvika nematamba ekufambisa amunotaura iwawo. Asi tiri kuti tinongotanga tagadzirisa zvanga zvinyanya kutinetsa, chinda kusvika tazosvika ikoko.
Chipangamazano cheRBZ vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo chitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Mandela policy yapresentwa nagavhena nhasi inopedza simba nekuti unenge wachitarisira kuti matambudziko atiri kusangana nawo ari kuratidza kuti marets ari kuita chamuramba mhuru. Hurumende yeti yakabatwa yakazvinyiwa pahuro kuita samuva yatingati controlled exchange rate. Rimwe dambudziko ndepandire kuti kumabhengi uko makambani ari kushayiwa mari foreign currency kana vakuda kunotenga kunze kwenyika. Zvoita kuti vagare nemazigi akawanda akavatengesa and havasikwanisa kuona foreign currency yacho. Masvondo akapfuura takaona mifishondo inotikona makambani mazhinji ari kuvhara ari muretail sector. Pavanovhara panobva vapinda vakomana vekumusika mutema oro matax shop vanobva vaopena ipapo.
Zvizvama muchitarisira,
saka taifunga kuti gavhena pavachapronounce mandatory policy statement yavo nhasi vachataura madanho avari kutora kuti rate yekumusika mutema nekuofficial market gepi racho ridzorwe. Asi tiri kutiona vari kuzvirova dundundu kuti mari yavo yavakutambirwa ichitaura kuti takaita customer satisfaction survey interception sekuti tinzwe kuti vana vezimbabwe vari kufarira mari yezimbabwe vari kuti vakazvipa percentage ye91%. Saka demo mari iyoyi yakanga ichidiwa zvakadaro kuti 91% sei hurumende yacho sikushandisa zig as a main current for my duties, main current for my passport, main current for all the taxes nobhadharwa.
Ko zvavari kuti vane imwe mari iri padivi kana kuti surplus ye19.2 million,
nyika tichiitarisa haisiri kampani kana kuti tax shop. Nyika yeZimbabwe upfumi hwayo hwakusvika $30 billion US dollars. Saka gavhena vakatiudza kuti vane $19 million kasurplus karanako, hazvitauri chinhu nekuti hapana chekutotangira mari iyoyo haikwana nekambani yeDelta kana mwedzi one chai.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inonzi yauraya mwe mudzimai uye kukuvadza vanhu vasere mudunhu resumi muUkraine payakanda zvombo pane imwe fekitari inogadzira chikafu chevana. Imwe ndege yemhando yedrone inonzi yabhombawo mudunhu rePoltava. Russia neUkraine dzinoramba kuti dzinokanda zvombo nechinangwa chekuuraya vanhu zvekungouraya vanhuwo zvavo muhondo yakatanga muna kukadzi 2022. Vamwe vagari vekumaruwa vanoti vave kugara vakabatira ura mumaoko nekuda kwemoto uri kuuraya vanhu kupisa dzimba nekuparadza masango. Ko zvizvikonzero zviri kupa kuti masango apiswe. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Chekutanga vanhu vanokanda midzanga yefodya yavanenge vachiputa pasi vasina kuidzima, kozoti vanoshandisa moto pakumora huchi, vanobatidza moto pedo nemigwagwa vakamirira mabhazi, vanoda kuchenesa minda, vanenge vachizima uye vamwe vanongoita havo musarinya. Vanasoro jenya vakagara havo vataura kuti kamoto kamberevere kakapisa machandamberi. Gore rino vanhu vaviri vatofa vachiedza kudzima moto kwamakoni kumanikaland uye kumhondoro kumashonaland west. Mumwe mugari akapisirwa dzimba dzake mbiri nemoto ndivachichafa magunje vekwazvimba mudunhu remashonaland west vanoti hakuna anoziva kuti wakatanga sei. VaJoseph Piri avo vanochengeta nyuchi kunyamakate kuhurungwe vanoti kupiswa kwemasango kunovhiringidza basa ravo zvakanyanya.
Nechikonzero chekuti nyuchi hadzibeudzi dzinokwanisa kunge dzichiswama dzichitama dzichienda. Plus futi tiri kuchengetedza masango ndochinangwa ndedonzvo redu hombe iroro rekuchengetedza masango kuti pasave nemoto unotsva unopisa tunhu tisina mhaka.
Mukuru wekufambiswa kwemabasa mune imwe kambani inorwisa kusvibiswa kwemweya wekufema inonzi Kariba Red mudunhu remashonaland west vaJeremiah Matiza vanoti moto isina kugadzirirwa iyi inopa kuti dzimwe nzvimbo dzigume dzave magwenga.
Mavhilti fires anouya achiparadza miti inenge ichangomera ichiri mudiki yatinotarisira kuti ndo ichatibatsira panyaya yekugadzira dura rekutora kaboni yedu inenge ichidi iri muchadenga kuti iwane storage. Saka zvakadaro tinenge tichikurudzira kuti tisasangana nemavhilti fires.
Mutauri webazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda munyika reEnvironmental Management Authority kana kuti EMA mudunhu remashonaland west vamunyaradzi Nariswa vanoti dunhu ravo rakatorasikirwa nemasango anosvika mahekita zviuru mazana maviri nemakumi mashanu nemazana mana nemakumi matatu nematatu kana kuti 250,433 hectares. VaNariswa vakurudzira vanhu kuti vasangobatidza moto pasina kukodzera.
Kuti ticherechedze mazuva akatarwa ekuti hapana ani nani zvake anotenderwa kubatidza moto kunze kwechivanzi.
Nyika yakatara nguva yekusabatidza moto zvisina kukodzera kubva musi wa1 Chikunguru kusvika musi wa30 Mbudzi. Matunhu ane dambudziko rekupararira kwemoto anoti Mashonaland Central, Mashonaland East, Mashonaland West neManicaland. Zvimbo dziri munjodzi yakanyanya dzinosanganisira Nyanga, Mutasa, Makoni, Mutare, Bhindura, Marondera, Chikomba, Hweza, Harare neZvimba. Kupisa masango kunokanganisawo zvirimwa, kuparadza matura, zvikwanisiro zvekurimisa, kuurayawo mhuka dzesango uye kusiya zvipfuyo zvisina zvekudya zvinokonzera nzara nekurasikirwa nemabasa kwevanhu. Gore rino masango apiswa anosvika mahekita zviuru mazana mana nemakumi mapfumbamwe nemana ane mazana maviri nemakumi mana nematatu kana kuti 494,243 pamoto yakabatidzwa inosvika chiuru chimwe chete nemazana masere nemakumi mashanu nematanhatu kana kuti 1,856. Gore rapera kwakatsva masango chiuru mahekita zviuru zana nemakumi masere nemapfumbamwe ane zana nemakumi mapfumbamwe nerimwe kana kuti 189,191 pamoto churu chumwe chete ni mazana maviri negumi kana kuti 1210. Nyaya zvekupiswa kwemasango dzawedzera guri rino nezvikamu zana nemakumi matanhatu nechimwe kubva muzana kana kuti 161% zvichienzaniswa negore rapera. Kutanga moto unoparadza masango kana zvivakwa imhosva inogona kuti munhu agare mujeri kwemakore matanhatu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, njini Nunurai Jena.
Mutezeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vari kumirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika munambudzi nezuro vakaita hurukuro nenhepfenyuro yeCNN pamwe chete nemutezeri wavo vaTim Walz. Amai Harris vakataura nezvenyaya dzezveupfumi kudyidzana nedzimwe nyika nezvimwe. Vakavimbisa kuomesera vanopinda muAmerica vasina magwaro. Asi izvi zvingashanda here? Tabata nyanzvi munyaya dzezve matungirwe enyika vaKelvin Manduna.
Vatungamiri vedu zvitsanganisa naivo maHarris hapana kunyanya kufunga kuri kuitwa kuti nyaya iyi vanhu vanouya muno muAmerica vasina mapepa akakwana ingagadziriswe sei. Zvekungoti ngativadzingei, ngatidhipote. Masolution asina kufunga kwakakwana kwakazara mari. Tinofanisa kuisa kuti chii chiri kukonzera kuti vanhu ava vauye kuno kunyika dzavari kubva. Zvakawanda imo muLatin America, kuna naHaiti, kuna naCuba. Tikatarisisa ikoko ndopatinoona kuti nyika idzi hadzina kumira musha. Saka mufanira kugadzirisa ipapo pamwe chete nekugadzirisawo kubhodha. Mukangofokasa zvavarida kuita maHarris pakudhipota, vaingodhipota mapresident akabvapo pasati pavana maHarris and problem ichingowedzera.
Kana muchiti ngavagadzirise zviri kunetsa kunyika idzi, mungatsanangura here zvingakwanisika sei?
Nyika idzi dzinoda support kumaekonomy adzo kuti dzikwanise kusimukira. Support yedu ichibva kuAmerica inowanzongofokasa kunyaya dzemusarudzo, nekuti tivade kuisa munhu watinoda pasarudzo. Ndovatinoona kuna naVenezuela, kuna naCuba nevamwe. Iyo fokasi yakashata. Tofanira kufokasa kusimudza maekonomi yenyika idzi, kubvisa masanctions akaiswa panyika idzi. VanaVenezuela, vanaCuba ndokurubva maimbuti takawanda. Zvibatanidza neMexico, fokasi yedu yakanyanyisa panyaya dzemadrugs nechiti. Asi haisi kuti tisimudze macommunity ane nhamo munyika idzi. Kungorwisa madrugs iwayo chete izvozvo hazvibatsiri nyika idzi.
Asi pane mutsauko here pane zvavari kutaura nezviri kuvimbiswawo navaTrump?
Hapana mutsauko wakanyanya, nekuti ivo vaTrumpwo strategy yavari kutaurawo ndeyekuti ndichadzinga vanhu zvamusati mamboona. Saka ivo havatorina kana zano vekuti vangabatsira sei nyika dzavanogarisana nadzo muno muWestern Hemisphere. Chavo ndechekuti tongodzinga, tikangodzinga manje bhodha racho rakareba zvekuti heki. Saka chero vakavadzinga havakwanisi kuti vamisa kuti vasadzoke. Vanhu vari kutiza nhamo vanongofunga nziro itsva dzekuuya kuno chete.
Gweta uye vari nyanzvi munyaya dzezvematungirwo enyika vaKelvin Manduna vachitaura vari parunhare vari muno muWashington DC. Iko zvino yave nguva yekuti titarise zviri kuitika munhau dzemagitare. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nemuimbi wechidiki achiri kusimukira panashe gandanamo remagitare achinzi SheZW. Panashe ari mumakwikwi wevechidiki vanoimba A Voice to Rap. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Tinongoti kumkum tichirovera padombo mbiro mbiro dzevana seka chinazave zvopira navoti mosva yacho ndeyani.
Magitare ndakamatana ndiri mwana mubiki ndorangarira ndiri grade zero chaiyo. Ndaitora chimuti ndikanoenda pangwe ndega ndipanatanga kushaura nechimuti changu. panguwa ya cha nungu sa unungu rumana weekend saina no insta wa nwani beko Amerika ana Beyonce ana Michael Jackson ini angu personali muna nyanyo ndi insta di Michael Jackson
usaka mabereki wakati kudio chitanga kutamba ni magitari
shiriju mabereki pandaka tanga chaipo wanga vasinga atendi vachiti vaifungwa utipama andinya so gona nduma tora nenga shida daivanzi sama songi esa nenda rekoda ku studio. Saga, it's nice to go to Akupu.
On the other side of some water, Master Jerry, I could think of my cloud. Jerry starts to run, cost on his car.
Go up, people, no Tangana now.
My challenge is a rim industry, Akawanda. Kati ya ndaka nyansu taura chayo chayo ndiyo kusapiwa mkano. Shwasi ya nani kudara pekuti kwa wani ma open mic Kakawanda. Kuna na book cafe, kuna na kwa Kakawanda wanda. Atikupiwa mkano wekuti tiende panjumbo kuti sinoti rati za kundivano yeje tukwanza kupenefita financially.
Manoda kukubata, wano kuwana kupi?
Manoda kundibata, wano ndibata pa social media platforms esi. Tiripo pa Instagram, Facebook, TikTok, unanibata nanti ShareZW, SHERZW, pa Spotify tiripo, pa YouTube tiripo, SHERZW, ShareZW.
Ameno unezo, unuwa kusiro wa tigirele, nasi.
Mashoko, andinga pavano, anoni tigira ndiye kutu ndinotenda ku ndisupport kwa mnondita. Pani mwe mruma kwa ya kwa ndira, kanduza kuti rioro wako riri nyowa nronzi toroba ndarifarila. Akataura chiti hanzi rioro wako, riri relevant. Ndurugu taura, shugunyatu itika. Andidunye pandaka poza ndachema nukuti ndo shuguiro ye munu wese anoyimba kuti ataure aimbe jini shuguti inobata moyo yewani. Saka ndino tenda neku tsikiro kandine ito nevano anongi terira ndino kutenda ue ndino kudai.
Chitipaka mecheche ke was a Friday timborua gans wisa ke kubuda na kumdariro.
Doroba mkandiri tira doroba dinga fara singa itiriyoro angkuri nyo andri nondi doroba.
Doroba parno kuka on the other side of some more mansion, Jerry, I could think of my cloud. Jerry stops to run, cause storm is coming. Then stops the rat race. It's a hustle and bustle in the city that never sleeps.
Sign up.
Doro babar norema, kevari nuram barakachanya, hati zokere. Comes to counting a banana, chandatina koa, kongo zingiriswa nema, ngongo titi muaso, kumbo peka pipire kiri, jaramba pinza smaturipa choina.
Nako kambo doroba kumanzgo huruguro yangai chitwa na Panache ganda namo rema gitara jinzi she ZW anga achita huruguro na Ivan Zininga we Studio 7 vaimbi vachiri kusimukira vanenge vachida kupinda muchirongwa ichi titumirei namba dzenyu pa WhatsApp pa namba dzinoti 001 202 465 0318. Vaterere musakanganwa kuteerera chirongwa chedu che Live Talk na 8 PM nasi apo tiri kutarisa nenyaya dzekupambwa nekuitwa kafira mberi nekutsakatiswa kwevanhu munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro ndinonyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Tabo Kancube munaudze isiNdebele.
So we see.